kuti article ndatochionero pa WhatsApp andina wana awa ndatanga kushira article ku WhatsApp anditi andina kana chimwe chete kudziya panyaya ndatanga kutorodza gonya yacho after circulation chat WhatsApp chikutanisa image yesitarangu inanda vakandemiri ndekuti a incident aitanga nasquets anzi zviri kutopota zvichiitika vanhu vepa Harvest House netimu rinonzi tatamugare kuapways right vari kupota vachienda paZimix Mall vonoprovoka vanhu paZimix Mall the moment ipaanotanga kurisana vanhu timu rimwe racho ravo racho rinenge richitobira vanhu mafoni rabira vanhu mafoni vomhanya paHarvest unopinda mugedhi reHarvest wogavhara gedhi anemani manzwisisa so tatonzwa kuti kune vanhu vakatobatwa pane incident yakati last week mswatete kutione vanhu vachienda kucourt today apa kucentral about 5 MTC vaenda kucourt nenyaya yezvekubiba mafoni so pahanzi paitika incident today nhasi paitika hondo inotyisa vanhu vaiva futi vachida kutorera vanhu vayachi mafoni vepaHarvest so it's the MDC versus phone dealers not FDC versus ZANU-PF no I was not there and handinini mafoni dealer handinini vanhu vemDC tonyatsa nekupisa kuti pamessage yandaona chivirengwa chinzi kurumwe youth leader kudidi at the moment nekupinda kwakaita president nezvaari kutaura hondo yandinoita nevanhu I'm always sober minded handimwedura ndikuti mbanje I'm always sober minded ndoita hondo ine vanhu yei ndeyei hondo yandinoita nanhu kwaridzwa puti kwadandira putini inini nekuzikana kwandinoita ndolida vanhu vasikati machena kuno kunoita hondo
maenda kumapurisa
heredisiningi
maenda here kunomhangara iyo nyaya yacho yekusvibiswa zita iyi nokuti zvinokukanganisa imi nebato
reno no. Ndoenda kumapurisa ndaona message kumakota 17
saka muchaita sei pane ramangwana matanho apa muchatora
matanho andinotora ekuti message iri kusekuleta muwhatsapp isina zita remunhu ainyora andiona no. MDC kana achibisa zita rangu pasina zita ndimurunzisa chikuti nini vanhu vakabvusa madokesi even kana even today kwacho vabvusa madokesi vanhu vepavatorerwa mafoni vabvurisa kamaatorerwa mafoni kutorerwa mafoni vanhu vemdc vachiva vachitibira mafoni vabvurisa kamaa madokesi inini handina foni yandatorerwa ini I was not there at Zimix Mall andizi so imimi mungatopiwa mafoni number evanhu vakabirwa mafoni vekuZimix movabvunza kuti kogomwe ari kupinda papi panyaya iyi vokuudzai andizi inyaya iri criminal haine kana nemusangano weparty weZANU-PF ZANU-PF totaurwa zita iri hapana pari parumbo kwana mafoni dealers against MDC thugs dziri kubvaba hanzi vandotizira paHarvest according to information andanzi havasi kutizira kwetyire ZANU-PF vanhu vari kubeba mafoni havasi kutizira kwaHarare province offices vari kutizira paHarvest ende mawitness acho ari kunzi vanhu vepaZimix vanotengesa mafoni saka gomwe nezanupiefu zviri kupinda papa zanupiefu nagomwe zviri kupinda papi pacriminal activity iri pachena iri so open yekuti vanhu vepaZimix vacho vane mawandira vakaita even kero mukakumbira mapurisa okupai mafoni number mofonera 10 mwavabvunza kuti kogomwe ari kupinda papi panyaya iyi uye zanupiefu iri kupinda papi vanatokuudzai chitsotsi chiri kuitwa nevanhu vemdc aiti festi bvunzai kupolice central kuti izvi zvende paZimix yaanenge yakadiitika vakudzi vokudzi mokudzai movabvunza kuti dambudziko racho ndeki chiri kudzika ende ZANU-PF iri kupinda here pane parumbo pakataura nezvezanupf here vokuudzaika kuti iri kupinda papi ZANU-PF hatitengese mafoni kuZANU-PF.